ye. Nai igwe wo ye wo ye. Bigi wo ye wo ye. Baby yao tenge be ya ne makeup. Uya ni ko fili re pop. Aski pano to fara non stop. Dansa hiba. Baby kana une ka pa pa jingo. Apa de musindo.
Shut up put ke mai.
Pana pa ma screen ya ripo. Iwe uripo.
Shut up put ke mai.
Chingo ita ka ku whisper. Whisper. Baby, mira ndi kutipe, pachikafa ini zvandinoita. Ndoda kuti umwe zvese zvawada kusvika huru waita koita. Haikona kusvitya mupfungwa uchiti ndine chimwe chinhu chandiri kuda ini riteni. Kana uchidauta madhiri atona huya nemaafidhavhiti ndosa ina nepeni. Ihappy chete, kufara pachedu zvisina chete. Uchiita kakundidauta hundikete. Chandongokumbira ndechekuti usandisechi. Kabva kandiite naiwe unonzani. Hazvina basa kukaunta vabvunze zita. Ndozoti kuvano ndainge ndinani. Unongotipa nechikafa chandakamita. Bigi woye woye. Nai igwe woye woye. Bigi woye woye. Baby kana une kafa panzvimbo wapade musindo.
Shut up putye mari.
Pana pamasini yaripo iwe uripo.
Shut up putye mari.
Chingoita kaku whisper.
Oh,
whisper.
Hey, mari yaidi noisi.
Ita kaku whisper.
Oh,
whisper. Chishuwo changu nasi ndechekungoti girazi rako ringoramba riri pafuru. Mutemo wangu sabasi ndiripo hakuna chimokwe chinonwa zvinopupa zvibve kukanzuru. Chipiwa shivazi whisky iyo yakamachuwa yavakaputira kunge pasuru. Ndopanoti welcome ko big league. Zvaunoti zvihombe kwatiri zvidiki diki. Ndinokudyisa mari omuka wane fatigi. Hadzisi hope zviri real kunge madhiridhi. Hakuna kumanya hapana need for speed. Ingwambijana mbijana izi negiridhi. Vari kuona musakopere chipata nechemagafa saka ndinoti god please forbid. Nai igwe woye woye. Bigi woye woye. Nai igwe woye woye. Baby kana une kafa panzvimbo wapade musindo.
Shut up putye mari.
Pana pamasini yaripo iwe uripo.
Shut up putye mari.
Chingoita kaku whisper.
Oh,
whisper.
Hey, mari yaidi noisi.
Ita kaku whisper.
Oh,
whisper.
Hey, ihappy negafa boisi.
Baby kana une kafa panzvimbo wapade musindo.
Shut up putye mari.
Pana pamasini yaripo iwe uripo.
Shut up putye mari.
Chingoita kaku whisper.
Oh,
whisper.
Hey, mari yaidi noisi.
Ita kaku whisper.
Oh,
whisper.
Hey, ihappy negafa boisi.
Bigi woye woye. Nai igwe woye woye. Bigi woye woye. Nai igwe woye woye.
Gaffa kusvikandafa.
Mount Zion Music.
Ngoma foot.
Yep.
Ngoma foot. Ngoma foot.
Ta 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 ta. Dance.